mazuva maviri apfuura handisi kuenda kuafrica ndisa watakatanga chirongwa chekuti tichazenge tichirara ikoko semazuva 16 kubva musi wa 1 june kusvika musi wa 16 june unove iwo day of the african child chifonzero chandambomira kuti ndiende kuswe inhau yekuti pane vanhu vatakakoka kuti tishande navo vanove ivo vezimbabwe women in politics alliance neoccupy african square yakamirirwa naparson dzamara imwe yacho yakamirirwa nalinda masarira paita kakusanzwisisana kakurwisana sezakufungidzirana kasina kunaka saka pane nyaya yakabuda muherald iyo yandakange ndakakupomerwa kuti ndindakazviita saka ndakaona kuti muri vanhu vashoma aigona kuzoizvo ngekuti ndanga ndakutyira upenyu hwangu kuti pane zvaigona kuzoitika zvaizokanganisa upenyu hwangu nekuti for the sia mupes saturday ndafaidhe manheru ndakabirwa mafoni musure mande manheru ndakabirwa ndiri ndega foni ndakagara nevamwe vangu pasina kana mumwe munhu auya saka zvairatidza kuti pakati pevanhu vangagara muswea ndo pane munhu akandibira foni saka ndakafira kuti kusuduruka ndichimbotora mapemo vanhu vachimboita kuti hasha dzavo dzikidzikire ndaigona kuzobatsira asi ndiri kudzoka zvangu muzuva ranhasi
ndiani wamanga muchinyanyonetsana naye pavanhu vese iwa
paita chikwata kunyanya chikwata cheoccupy africa and square avo vaitungamirirwa naitai dzamara iri mhosva yekuti vane vanofunga kuti chese chinoitwa muafrica unity square ivo ndo vanofanira kutitungamiri iyobva vatotaura kuti zvinenge zvichifamba zvakadai zvakadai saka vanenge vanofunga kuti vane monopoli neafrica unity square
uko mashoko akabudawo yekuti muri kunetsana panyaya yekutungamira nenyaya yemari zvakamira sei
panyaya yemari isu sezimbabwe activist alliance takafundraiser $50 cheche from mamembers edu asi homwe ndiri kungonzwawo sekungonzwawo kuri kuita munhu wese kuti panenge paita vanhu varida kubatsira nemari saka izvi ndofunga ndozvakuti vanhu vaide kubva varwisa kuti ini ndinge ndichibuda musquare but so far handina mari ndandinoziva yakapihwa kuoccupation and handina wandakambotaura naye nezvenyaya dzemari